Mukuru wezangano reAfema TV Action Group mudunhu reMatoweland vaReginald Shoko vanovewo muongorori wezveupfumi akazvimirira vanoti danho rehurumende rekuda kutengesa mamwe makambani ayo rakanaka. Vanoti makambani aya ave nenguva achitatarika, izvo zvange zvichiita kuti hurumende igare ichiburitsa mari yakawanda yekutsigira makambani aya pane kuti akwanise kuzviriritira pachawo. Vanotiwo kutengesa makambani aya kuchaita kuti akwanise kuita mabasa nemazvo sezvinotarisirwa.
Zvichakwanisa kuimprova maservisi anoprovhaidwa nemakambani iwawa akaita sana IDBZ, akaita sana eZimbabwe, akaita seAgribank nePOSB naTel1. Ukatarisa maminista aiita maparastata ose awa semaprivate bank, kuti kana minista ari paangoenda kunotora mari imomo, tatsvaya makambani akawanda aita se akadonha asingaiti profit. Asi takatarisa kuvanhu chaivo, benefit yavachawana ndokuti kuchaita improved service, but ichauya aita cost, which is the market cost, because the parastata mostly time inenge yaichingoita inonzi break even, inenge isina kutarisisa kuti iite profit yakawanda.
Pamusangano wakaitwa munguva pfupi yapfuura wekuzeya urongwa hwebhajeti yehurumende yegore rinouya muvulawayo, mutauriri wedare reparamende vajacob mdenda vakaburitsa kusafara kwavo nekunonoka kwavanoti kunoitwa nehurumende kuita zvinhu zvainenge ichifanirwa kuita, vachiti ndezvimwe zvinodzorera nyika kumashure. Kurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakabvuma kuti hurumende inombodonza tsoka pane zvakawanda zvainenge ichifanirwa kuita, asi vakavimbisa pamusangano mumwe chetewo kuti urongwa hwekutengeswa kwemakambani ehurumende vari kuhukoshesa uye huchaitwa nekukasika. Vashoko vanoti zvakakosha kuti kutengeswa kuri kuitwa makambani aya kuitwe zviri pachena senzira yekudzivirira uhori, uye vanotiwo kunyange hazvo iri pfungwa yakanaka, vanobvumiranawo nemaonero ekuti kutengesa uku kunogona kuita kuti vamwe vanhu vakawanda varasikirwe nemabasa.
Hurumende yapa maoption matatu pakuda kutengesa apa. Yatinokwanisa kuti makambani aprivatizwe through stock exchange or list apa stock exchange maipo, zvichaita kuti munhu mose ane nguva nemari anozvigona achatenga mashere. Zvimwe zvokutengesera vamwe ava maindependent private investors zvinotovharira totally the local generality kuti tiparticipate paownership echi yekambani. Ndizvo zvichanetsa kutyira kune vanhu kuri munzira iri kwazvo. Kana kambani isiri yehurumende, obviously ichadrivewat nemako nekuti business yakamira sei, kuchadzingwawo mabasa, vamwe ndevachaona maservisi achikwira.
Mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vanoti maonero avo ematanho ari kutorwa nehurumende kusanganisira kutengesa mamwe makambani senzira yekuedza kugadzirisa upfumi haana kusiyana nechirongwa cheEconomic Structural Adjustment Program kana kuti ESAP chakaitwa pakunopera kwemakore ekuma1980. Vamutasa vanoti zvirongwa zvakadai zvinowedzera kuoma kweupenyu hweveruzhinji, vachiti hurumende inofanirwa kugara pasi nevashandi nevashandirwi kuti vabvumirane pamusoro pekuti nyika yotora gwara ripi munyaya dzezveupfumi.
Inzira takambofamba nayo, hapana chikuru chatinotarisira kunze kwekupfumisa vashomanana vari pedyo nevane simba muhurumende. Hapana chinobuda pakutengeswa kwamakambani aya kunyika kana kuruzhinji rweZimbabwe, sezvatakamboona zveprivatization yakaitwa kumakora akapfuura, kuti yakangopfumisa bedzi vari pedyo nesimba nevane simba muhurumende.
Rabatla Tambo murwiri wekodzero dzevanhu uye muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira vanoti kutengesa makambani ehurumende kunyanya ayo asingaite mabasa anonyanyokosha hakuna kuipa, asi vanoti kune mamwe makambani akakoshera nyika akadai seanoita zvemagetsi nemvura asingafanirwi kutengeswa. VaVincent Chakunda mudzidzisi wezvebudiriro uye muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira vanoti vanobvumirana nemaonero ekuti pane mamwe makambani ehurumende asingafanirwe kutengeswa asi agadziriswe kuti ashande zvakanaka.
Chokutanga chakakosha kutarisa tisati tatura danho rokutengesa makambani atingati maparastata house kana kuti maquasi national institutions, kuongorora kuti iwo akambofa sei uye nei. Chakanyanya kuuraya makambani aya kuva pasi pevatungamiriri vakasviba uye vasingamakwanisi kumatungamira. Mukatarisa makambani edu mazhinji iwaya aiti vaya vanotungamira vamwe vaibva kumauto, vamwe vaibva kuchipurisa, vamwe varitaya kubva kwavabva ikoko vatochembera, voenda pakambani iya uchitora mukana wokuibiya kambani iyo kusvika yati mbombombo kuya pasi. saka chokutanga ngatichirikidzei kuti makambani aya akambowira pasi sei uye era hapana matano anogona kutorwa nehurumende okumudzidzira makambani iwayo.
Gwaro richangobudiswa nehofisi inoongorora mashandisirwo emari yehurumende kana kuti auditor general inoratidza kuti pane makambani 23 ehurumende ari kutatarika. Makambani aya ane zvikwereti zvemamiriyoni akawanda emadhora uye anosanganisira NetOne, Telecel, Zimpost, Zupco, Road Motor Services nemamwe. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Taurai Shava.